Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Rakanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 25 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyu yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wowedzerwa zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwewo mitengo. Varayiridzi vanoti havasi kuzoenda kuzvikoro pazvinovhurwa kana hurumende ikasavapa mari yekubatsirikana sezvo dhora remunyika roshaya simba zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZITF mushure mekukundikana kuuya kwemutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nhasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari izvo zvakachamadza vanhu munyika sezvo zvichireva kuti mitengo yezvinhu ichawedzerwawo zvakanyanya. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Muchiziviso chaita nhasi, ZERA yati mutengo wemafuta edhiziri wava US$0.71 uye wepetro wava US$0.63 kutanga nhasi vachiti izvi zviri kukonzerwa nekukwira kuri kuita mitengo yemafuta pasi rose. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika avo vati zvichakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya zvikafu. Amai Rubidzai Mancube vati kufamba nemotikari kwave kudhura uye zvichawedzerawo kudhura kweupenyu sezvo mitengo yezvinhu yagara iri kukwira zuva nezuva.
Kwira kwaita petrol kukwatoti afecta isu tinofamba nedzimota. Haitatombofambiki nayo motikari iyoyo kutongosiya kumbotokwira zupko nevamwe. Izvezvi mari dzatatakaisa padivi dzebhajeti hadzichakwani chingwa, hupfu, mafuta, shuga zvese zvakwira nokuti pei dzedu isadzina kukwira. Mukapinda muzvitoro namwari munodzoka muchigunun'una. Tokumbirawo tokumbirisawo kuti hurumende ititarisirewo ipapa itibatsire. Hatizivi kuti vangatibatsirawo sei asi tatoomerwa noupenyu.
Mitengo yezvinhu yakaita chamaramba mhuru svondorapfuura mutengo wechinga uchiwedzera nezvikamu makumi matatu kubva muzana kubva pamadhora emunyika mazana maviri nemakumi manomwe 270 kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu nemasenzi maviri kana kuti 352 RTGS. Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva mumazana matanhatu svondorapfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwirawo kusvika kuchiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kuwedzerwa mari kumabasa. Mumwe mugari wemumasvingo vatitus magwede vati kukwira kwaita mafuta edzimotokari nemitengo yezvinhu kuchapedzisirawo kwasvikira kumari dzezvikoro izvo zvave pedyo kuvhurwa.
Zvinhu zvese izvi zviri kutotemesa musoro nokuti zvinhu zvese zvichatokwira. Tichitarisa senyaya dzezvefundo mafizi evana achatokwira uye mainifoms nemabhuku nechikafu chevana especially vanogara kuzvikoro zvine zvemabhodhin zvaizvo zvichatokwira. Uye zvinyaya inonyanya kukwadza ndeyekuti mihoro yavashandi hurumende iri kuramba iri pasi pazvinhu zvese zvichingokwira. Hazvina kutombomira zvakanaka zvachose.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ mumatsvingo vadhumisani munguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuita mafuta emotokari kuri kuipira vatengi.
Announcement yaitwa neZERA yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel tikuona kuti zvichaita major impact our prices in our products and services. Nekuti fuel is a major cost driver. A production of goods, the movement of the same group goods, to seek a market as we should do on our consumers. So, any increase in ongoing of my product to a innovator to pass on to the ordinary person who is the consumer.
Is that in Ruavo? Never known as a Mamiro Fumi when Nikaraka Zumiri Rira, we have a Zabash College at Great Zimbabwe University, Dr. Regret Sunge.
Fed Motokari. Ndo imwe mbambo ima fambisi we upumi mnika medu senyika landlock mchona kuti kukadhiwa kwe zinu jinoda mafuta iwaya kufambisi wakwazo jinoda mafuta iwaya iyo wano wano fambisi wani mafuta iwaya kakana mafuta ashinga kwira mtengu jinore wakuti kukadhiwa kwe zinu ikoku zino wano kukadhiwa zinu wakuti warambe wari mbusiness wano pedzisira asaidzira kudura uku watengi pita kuti kana zvinhu zvotengeswa muzvitoro zvakutengeswa nemutengo uri pamusoro
vemabhizimusi munyika vanoti kukwira kurikita mutengo yemafuta emota zvinokonzera kuti ivo vakwidzewo mutengo sezvo mabasa avo ose anorarama nekufambiswa kwezvinhu. Mukuru webazi rezvemabhizimusi munyika reconfederation of Zimbabwe Retailers Vadenford Mutasu vati dambudziko rekukwira kwemutengo richiramba ririko kwenguva yakareba nenyaya yekukwira kwemafuta edzimotokari pasi rose.
Ndingati nini muchidimbo zvinodzikisa kutengwa kwezvinhu nokuti kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira anotadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri toda kutoyeuchidza vatengi kuti vagare vachiziva kuti kukwira kwepetrol tichagara tinako kunyanya nyanya takanangana nehondo iri kupwititika pakati perussia neukraine.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rehurumende rinoona nezvekutengeserana munyika sezvo gurukota ravo Dr. Sekai Ndinza vati vange vasingakwanisi kudayira sezvo vange vari munzira kuenda kuBulawayo kumusangano weZimbabwe International Trade Fair. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Svondo Rapfuura vakati zvinhu zviri kukwira munyika nepamusoro pemabhizimusi vari kushanda nevekunze kuti vakonzere kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vairidzi vanoti kunyangwe zvikoro zvikavhurwa havasi kuzoenda kubasa sezvo vasina zvikwanisiro zvakakwana uye mari yavari kutambira ishoma zvikuru. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavasira Zhou vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kubasa svondo rinouya panovhurwa zvikoro sezvo vasisina mari nekuti vari kutambira mari shoma zvikuru. VaZhou vanoti hurumende inofanirwa kuvapa mari yekumbofanobatsirikana.
Kuvhura zvikoro kukotoro rechipiri kunonetsa kusarirwa kwokunge varayiridzi vachinge vapiwa mari inonzi rescue package nehurumende. Varayiridzi vakatambira mari yamashangura bhadha iyo yakapera kare kare.
Vaenderera mberi vachiti chinonyanya kuvarwadzawo kuti vamwe vashandi vehurumende vakaita semauto vakawedzerwa mari dzemihoro asi ivo havana.
Izvi kare pakawedzerwa vamwe vanoita semasoja 37% salary increase manje manje varayiridzi havana chavakabata. Mari dziri kutambirwa navarayiridzi dziri pakati pe18,000 ne24,000 hatichakwanisi zvadzo kana kutenga 5kg yamatema. Apa transport yakakwira.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti hurumende iri kuda kupatsanura vashandi nekupa vamwe ichinyima vamwe.
Apa tinonzwa kuti masoja vakavapa 37% asi vakanyarara panyaya yevarayiridzi. Izvo kana takatarisa zvefuel costs dzakawedzera pakutaura kuno kwatiri kuita.
VaTaderera vanoti hurumende inofanirwa kutaurirana nevadzidzisi zvikoro zvisati zvavhurwa.
Isusu seZimbabwe Teachers Union takagara tichipa mukana yekutaurira at Apex Council level kuya kwatinoti kuziko akatonyorwa matamba ekuti shuwai tigare pakutaurirana nehurumende aisati chete yachitideinda kuti tiende kunotaurira.
Mumwe mudzidzisi wemuchinoi vaRosten Mutapwa vanoti sevadzidzisi vanoita basa guru izvo zvakaratidzwa nekupasa kwakaita vana nokudaro vanofanirwa kupiwa muripo wakaringana.
Kuzino maizauti sika kabuda yoni ilifu. Kanya zakuti mupasa kuwa na kanyora kunzo kurugui interlambi. Tichinda zani makula ya fura. Nora tisautu wa tisi suwaru kushanda indu waru kudabasara. Asi chino zo kumbura ndiche kuti itika zutari samuru. Kurupu wa tisi sikutera kwe mwezi. Do uneta kuti paradise kuti asina kumira zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa relabor economists and African Democrats kana kuti lead Muzvare Linda Musariri vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera vashandi vose vehurumende mari dzemihoro.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ine hurumende inotora matanho kuona kuti gove wevadzidzisi vedu mukati menyika yedu inoenderana nevarambo iri mukati menyika.
Asi gurukota rebazi rezvedzidzo muzvina fundo po mazima vanoshora danho revadzidzisi rekuda kurama mabasa pose panenge pachivhurwa zvikoro vachiti kuda kushandisa vana vechikoro kuti vawane zvavanenge vachida. Varayiridzi vave nenguva yakareba vachiti vari kuda kupiwa mihoro yemari yekuAmerica asi hurumende ichitsika madziro. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupa kuti vashandi vakawanda vanonge sosine muromo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika wepagore wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. ZITF inovhurwa mangwana yopera nemugovera. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vange vachitarisirwa kuuya vakundikana sezvo vave kutungamira urongwa wekuchema vaive mutungamiri wenyika iyi vaMwai Kibaki vakashaya nemusi wechishanu svondo rakapera. Dingindira regore rino rakanangana nekuvandudzwa kwepfungwa nemuonero panyaya yekugadzira zvinhu nekuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera. Zviripo here zviviri zvitatu zvamunganongedzere muchiti izvi zvakawanikwa kuburikidza ne ZITF? Munga pao vamwe vama bizimisi wasati waziwa neje trade fair nda api. Vanoshambadza nokushambadzirwa mukutengeserana umu vanosara vamire papi nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Rakati kure iroro rekuti makambani mazhinji
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vachitaura vari parunare kuHarare. America anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAnthony Blinken uye vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin nasi vasangana nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nasi muguta guru reUkraine Kiev. VaBlinken vaudza vatori venhau muPoland kuti mushure memusangano uyu America iri kuzodzosera vamiririri vekumuzinda wayo muUkraine vayaimbenge yadzosa kumusha pakatanga kurwiswa nyika iyi neRussia. America yati iri kuzotumira zvimwe zvombo zvekubatsira Ukraine muhondo neRussia iyi. Vatiwo America ichabatsira dzimwe nyika dziri mudunhu riri pakati nekumabvezuva kweEurope dzakakomberedza Russia. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kudoma amai Bridget Brink semumiririri weAmerica kuUkraine uye pari zvino vari kuSlovakia. Britain yakatiwo yave kuvhura muzinda wayo muUkraine. Zvichakadaro munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan muAnkara muTurkey nasi vasati vaenda kunosangana nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nemuvhuro vozoenda kuKiev nemusi weChina kunosangana navaZelensky. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika zvinafundo Elliot Masocha.
Ndiri kuona kuti zvinenge zvapambira zvehondo yekuUkraine. Russia yachinja marwira yanga ichiita hondo, America voku ichiwedzera zvombo nezvakawanda zvimwe zvamasanctions kuRussia. Saka ihondo yasvika pane imwe yatingati imwe stage inorwadza zvakanyanya vanhu vari muUkraine. Pamwe chete nokuRussia vari kurwadziwa zvekare nenyaya yemasanctions anenge achiwedzerwa. Pari zvino tinoona kuti mukuru weforeign minister pamwe chete nokumasoja vaanotova kuUkraine izvezvi kuzama kutaura nomukuru weUkraine. Zvinoreva kuti kufamba ikoko kusvika kwavaita kuUkraine chiratidzo chikuru zvikuru chokuti America icharamba ichisapota Ukraine zvakasimba kusvika kumagumo kwokuti Russia ichazokundikana kuramba ichirwisana neUkraine.
Tichiona kuti iyo America iri kuwedzera mari yairi kupa Ukraine panyaya yezvombo, izvi munoona zvirevei?
Izvi zvinoreva kuti pano ushamwari hwakakomba chaizvo pakati peUkraine neEurope yose neAmerica. Zvekare zvinoratidza kuti America ine chido chikuru chaizvo kuti pasi rino pange paino runyararo. Saka vakarega Russia ichiita zvairi kuita muUkraine vasingasapoti Ukraine, Russia inomukana wokuzoenda zvekune dzimwe nyika. Saka chiratidzo chokuti hondo hadzifanirwi kuvapo, kana hondo dzikavapo saizvozvizvi America ichamira naavo vanenge vachida runyararo kuti pasi rino rose risanyanye kurwadziwa sokurwadziswa kwavari kuitwa neRussia. Zvinhu zvichikwira pasi rose, America iri kuzama kuzidzimbirira pasi kuti aiwa hondo ingaiperi, tichazama kuisa zvombo kuUkraine kuti izvidifende, tichipa meseji kuRussia kuti haifaniri kuita izvozvo zvokurwisa nyika dzimwe dzinenge dzakazvimirira dzega.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Q Kenya inoti huwandu wevanhu vari kushungurudzwa mudzimba kana kuti gender based violence wakawedzera zvakanyanya munguva yekurwisana nedenda recovid-19 zvinonzi zvakakonzerwa neurombo hwakawira muzhinji. Gwaro rakaburitswa muna kukadzi gore rinonesa ngano remagweta echidzimai reKenya Federation of Female Lawyers rinoti mhosva zhinji dzakamhanharwa kwariri dzaive dzekushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Vari kutungamira France parizvino vaEmmanuel Macron vanzi zviri pamutemo ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzakaitwa nezuro. La Macron vakakunda nemavhoti anodarika zvikamu 50 nemasere nechidimbu kubva muzana kana kuti 58.5%. Vavaikwikwidzana navo amai Marine Le Pen vaive nemavhoti zvikamu 41 nechimwe nechidimbu kana kuti 41.5%. Sangano repanjea Zimbabwe AIDS Trust rinoti mutsvakurudzo yarakaita muna Gunyana naGumiguru gore rakapera zvakabuda pachena kuti nyaya yekutenderedza mashoko ekunyepa nezvenhomba yeCovid-19 chimwe chezvikonzero chiri kupa kuti vanhu vazengurire kubayiwa nhomba yeCovid-19. Ropafadzo Mapinidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvekuongorora zvirwere zvinotapuriranwa musangano repanjea Trust amai Gwendoline Chapwanya kuti zvimwe zvakabuda muongororo yavakaita zvakaratidza kuti vanhu zvikuru kumamisha vakatadzawo kuenda kunobayiwa nhomba sezvo kuzvipatara kwayaibayirwa kwaive kure uye dzimwe nguva vaisvika kusisina nhomba dzacho.
Futi chatakaona kunyanya-nyanya kumarural areas yanga iri nyaya yekuti mufambo kubva kunogara vanhu kuenda kuchipatara. Vanhu vazhinji kunyanya vanhu vechikuru vaitaura kuti distance yekubva kwavanogara kuenda kuchipatara yakanga yakareba. Saka munhu kuti azofambe 3 kilometers kuti anobayiwa vaccine akaona zvisina kukosha kwaari. Tozoti tasvika ikoko futi kuma health facilities vazhinji vaitaura kuti tasvika taigona kunzi vaccinary. Asi iwo wafamba 5 kilometers kuti uye kuhealth facility. Saka ndoma mumatambudziko akaita kuti vanhu vasaende kuzvibayiro.
Mai Chapwanya vaendera mberi vachiti
mukufamba kwenguva kwakauya anonzi mavaccines anova akanga akukurudzirwa vanhu kuti vabayiwe kuti vasafe kubva kuchirwere cheCovid-19 uyezve kuderedza mukana wekurwara. Asi nekuti vanhu vanga vasina ruzivo pamusoro peCovid-19 yacho vakabva vashaya futi ruzivo pamusoro pemavaccines zvinova zvakaita kuti vanhu vanetsekane kana kutadza kuenda kunobayiwa mavaccines. Saka vazhinji vakazvitora zvakanaka vakaenda kunobayiwa asi vamwewo vakatadza nekunobayiwa zvinova zvakanetsa vanhu vazhinji uyezve vanga vasina kwekuti vaende kunobvunza nekuti kwacho kwavaifanwa kuwana ruzivo kwakafana nekusvipatara kana kumakliniki kwakange kwakavharwa nenyaya yemalockdown.
Vanotiwo zvimwe zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vanhu vazhinji vanovimba zvikuru nezvavanoudzwa nezvedenda reCovid-19 panhepfenyuro uye nanambuya utano avo vakatekeshera mumamisha. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Tinashe Gedhe vanoti vanhu havafaniri kuteerera mashoko eWhatsApp, Twitter neFacebook nokuti kazhinji anenge achitaura manyepo panyaya yenhomba. Vaendera mberi vachiti kune chikwata chezvipa ngamazano chenyanzvi munyaya dzezveutano chinoshanda pasi peNational Immunization Technical Advisory Group chinotanga chaongorora nhomba dzese dzisati dzabayiwa vanhu munyika.
Zvimwe zvacho ndezvekuti mazuva anaya information yakubva kwakasiyana siyana magrupu emaWhatsApp, paFacebook, paTwitter. Saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinonetsa kuti uzvigira. Zveshuwawo kune vakawanda vanga vachitapurira information imwe yacho isiri yechokwadi zvawedzera kasensikefi yekekuti vamwe mavhaksini haana kuongororwa zvakanaka ende sechinhu chatisina kugadzira chega pane mubvunzo wekuti tine shuwa kuti zvakatinakira here sevanhu vemuzimbabwe. Achitanga kunzi auda kuuya pane gurupu yana chiremba nemasaintisti inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory ndoinoongorora kuti mavhaksini ari muno makanaka here angakuwadza vanhu vemuzimbabwe here.
nomba dzeCovid-19 dziri kubayiwa vanhu munyika dzinoti Sinovac neSinopharm dzakabva kuChina, Sputnik V yekuRussia neCovaxin yekuIndia. Chiremba vari nhenge yeparamende inoona nezveutano, Dr. Peter Matarutse, vakurudzira vanhu kuti vabayiwe nomba sezvo denda iri risati rapera. Amai chapwanya vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamask kana vari munzvimbo dzine veruzhinji.
Vanhu vanovimba nemashoko anobva kuvashandi vezveutano nemashoko anobuda panhepfenyuro. Saka tiri kungoramba tichiti isusu vanhu, rambai muchiteerera zviri kubuda munhepfenyuro imomo, murambe muchibvunza vashandi vezveutano kuitira kuti muwane ruzivo rwakakwana pamusoro peCovid-19.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwatangawo kuwedzera kuSouth Africa, China neSouth Korea. Zvichakadaro, bazi reutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19, zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 5,468. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapinidze.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvemusika weZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, uyo uri kutanga mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wowedzerwa, zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwewo mitengo. Varayiridzi vanoti havasi kuzoenda kuzvikoro pazvinovhurwa kana hurumende ikasavapa mari yekubatsirikana sezvo dhora remunyika roshaya simba zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZITF mushure nekukundikana kuuya kwemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Dini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.